Tingati kudzikira kwaita manhamba evanhu vari kufa necoronavhairus muzimbabwe uye nepasi rose chinhu chinofadza. Zvinoratidzawo kuti matanho akatorwa nedzihurumende dzakasiyana siyana ekuti vanhu vamboregedza kuenda kumabasa, vanhu varegedze kuungana, anoshanda. Asi matanho aya anoda kuti abatsirisane pamwe chete nekuti vanhu vakasire kubayiwa nhomba. Iye zvino dambudziko ratovepo nderekuti nhomba idzi dzimwe dzacho dzishoma kunyika, kunyanyanyanya nyika isu kwedu kunana Zimbabwe nedzimwe nyika dzisina mari yakatowandei. Zviri kuvaomera kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda dzokubaya vanhu kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo veruzhinji kuti chirwere ichi chisatange kupararira zvakare?
Tinoramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vasavarayirwe. Tiri kuona izvozvizvi muzvivhitivhiti nepavo pamasocial media kuti vanhu vaakuita sekuti vaakuvarayirwa, vaakudzokera kunoungana, vanhu vaakungofamba, vamwe vasiri kupfeka mamask. Tinokurudzira vanhu kuti vanhu ngavarambe vachipfeka mamask nemazvo, vanhu vachigeza maoko, vanhu vachishandisa mahand sanitizer kuitira kuti chirwere chisatapukirane, nekuti izvozvi tiri panjodzi yekuti panogona kuita imwe wevhi yechitatu. Ende wevhu yechitatu inogona kuita kuti mahealth system edu agare nemabvi chaiwo, nekuti panogona kuzorwara vanhu vakati wandei kudarika zvatakaona. Saka nekuda kwekuti iye zvino tachichechuke taakuziva kukosha kwekuti malockdown anoshanda sei, uyezve kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski nekugeza maoko kana mukana wenhomba wasvika unobayiwa, tinozvikurudzira izvozvo kuti vanhu ngavarambe vachiita izvozvo. Vanhu ngavasavarayirwe, chirwere checoronavhairasi chiriko uye zvechinouraya.
Mungatudzawo kuti zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba yecovid-19?
Mavhaksini kana kuti nhomba inzira yakakosha yekurwisana nacho nechirwere checoronavhairasi. Kuti nyika zhinji maekonomi azotanga kushanda, vanhu vadzokere kumabasa, vanhu vadzokere kupenyu hwavairarama korona isati yauya, mavhaksini ndiyo anogona kutisvitsa pachidanho ichocho. Tiri kuona kunyika zhinji dzine vanhu vakawanda vabayiwa, vatakaona senyika yakafanana neIsrael nana UK vakamhanyidzana nekubaya vanhu.
Zvii zviri kuonekwa nenyanzvi kubva kunyika idzi?
Vanhu vazhinji vanga vakwegura, vazhinji vavo vanga vachirwara vachienda muzvipatara, zvipatara zvichizara, vachishaya kuti vanhu voenda vorapirwa kupi. Asi izvozvi kubva zvatanga kubayiwa nhomba, takaona kuti vanhu vari kurwara nekorona zvokuda kuenda kuchipatara vashomanana chaizvo, zvinoratidza kuti nhomba idzi dziri kushanda chaizvo mukudzivirira kuti vanhu vasaite korona inoda kuti vaende kunorapwa kana kuti vaende pameshina kana kupuhwa oxygen.